ongororo ya Equity Studio 7 mudhorobha reFrancis Town muBotswana yaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika iyi zvinotarisira nechivimbo chikuru kuti kumutsidzirwa kweushamwari hweZimbabwe neBotswana kuchagadzirisa zvinetswa zvavari kusangana nazvo. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chekuwandudza ushamwari hwadzo kubva muJoint Commission kuti huwe Binational Commission muchirongwa chichaita kuti vatungamiriri venyika mbiri idzi vasangane gore negore vachizeya zvinetswa zvinosanganisira nyaya dzezveupfumi nezvevatongerwe nyika. Chiitiko ichi chakaitika nemugovera musvondo rakapera mudhorobha guru reVindhoek kumuNamibia, uko kwakanga kwakabatirwa musangano weSouthern African Development Community SADC wechimakumi matatu nerusere. Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navamukwetsi Masisi veBotswana vakafakaza kusainirana uku. Vachitaura neStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRomeo Govea vati vanoshuvira kuti chibvumirano ichi chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana munyaya dzemapepa.
Kazhinji yaita zvanhu vanoita bhodha jangi nakuti havana mapasipoti. They have passports, but in 10 minutes of movement, you want to make it. Make it as soon as it goes, that's okay. My passport is one of now. You can't do the passport on the Buddhist, but I think that's what was this. One of the limit on the data. So I don't know what I want to say. Why do you want my penny? I just want to pay me. I'm going to go apply. Hope you are paying me. I want to do a visa about the 3.5. You've been rejected. You've wasted money. Wait up to 1,000. You've rejected. You have to appeal for the minister. Rejected. Well, you've wasted almost like the name was the year and I got almost 12,000. Just to do that. Applying, appealing to the most professional board. Until the minister. Yeah, I would have to him that in a way to say, I took to go back home. On Sagada is I thought to say, Papa, my minister was an anaya. And this is how Napam came away in his question. Kashinji.
Easy. zvatsinirwawo nemuzvare Cynthia Gotora.
Shuviro yangu yanga iri kuti devakwanisa kugadzirisa panyaya yemapemiti kuti at least if somebody applies for a permit vamupe than kuti bareject vachiselecta kuti no isongopa mapemiti vanoita izviri basa rematswana chaitai hatiemploy maforeigners pabasa rakaidai.
Kunze kwenyaya yemapepa vamwe vari kuchema-chema nenyaya dzezvipfuyo. Muzvaremo Blessing Garai vanoti mamwe matanho anotorwa neBotswana muurongo hwayo hwekurwisa chirwere chefoot and mouth disease FMD akaipira vagari vePlumtree.
Zvokuuraya handioni zvichiite. Zvirinani kuti vave nesolution yekuti mombe dzacho kana dzauya dzinenge dzakrosa dzacho dzoiswawo panzvimba dzedziri dzorapwa dzionekwa kuti hadzina any chirwere then dzozoenda kumafamu.
Mombe dzevarimi veZimbabwe dzinorasikira muBotswana dzinopfurwa nemapurisa pamwe nevashandi vebazi rezvekurima venyika iyi. Vatomusinyoro vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo mukugadzirisa nyaya dzokugara nekushanda kwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana.
Icho chiro chitave tidzokere pazvinhu zvanga zvinhuda where we used to be living tiri mabrothers tichinyika tichiwirirana tichiwana kuti vanhawanda vanofarira kuenda kuzimbabweo vachivhizita vachitenga vasi matengero avaita kudhara maindastry angagara ariko nevanhu vekunoku vachiuya vane freedom yekuita yekutoenda kune zvekusera vanhu vachii vatanga kufila kuti no hanehunga vatibate zvakanaka bhozimandeshechi pangaagara arichi aripo kudhara nyika dzaiwirirana zvinhu zvaasina kana problem.
Kunze kweBotswana, Zimbabwe ine chibvumirano cheBinational Commission neSouth Africa icho chayakasaina mugore ra2016. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.